Vanodaro batsiro vanoenda kudepartment social welfare. Tine 65 districts across the country dzine department resocial welfare. Vanoenda ikoko kuno register. Vamwe vanoenda kunyanya vari registered sema small and medium enterprises. Vanoenda ku Ministry of Women Affairs, Small and Medium Enterprise Development. Ndoko vanono register. Vazhinji vanoenda kuma local authorities avo, kuma offices ema municipalities, kuma offices ema town councils. Ari munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti urwu rubatsiro rwuri kunyanya kuenda kuvanhu vari mumaguta.
Ko vari kumaruzevha vanobatsirwawo sei?
Vari mumaruzevha tinotove nemaprograms ari kurana ikoko ekupa vanhu chikafu. Saka urwu rubatsiro nderwevanhu vari mumaguta. Uye nyaya yekuti paakuitwa zvematongerwo enyika, inini handiihwisisi nepamusana pekuti maurban areas iyayo atiri kuconcentrata on ndo mastrongholds eopposition. Saka kana vachiti tiri kubatsira sehurumende, tiri kubatsira maurban areas, voti tiri kuita zvematongerwo enyika, vanenge vachireva kuti chii tiri ku pa vanhu vari maurban areas kuti vagozovhotera ZANU PF here, kana kuti vari kuti tiri kupa vanhu veZANU PF chete chete. Hazvireve sense kana tiri kupa muHarare kana muBulawayo matinoziva kuti ndimo makawinwa neMDC.
Asika vamwe vanoti panoda kumira muswe panonyerekedza, kuti uko kungokuma pasina here vamavhima?
Idzi inyaya dzinongotaurwa nevanenge vashaya zvokutaura. Otherwise isusu tiri kuda kuti pasambowane kana mumwe chete weZimbabwean citizen anofa nenzara. Ndicho chinangwa chedu. Kana kukafa one chaiye nenzara, hurumende ndiyo inosorwa. Ndisusu sehurumende yesecond dispensation hatisi kuda kusorwa nepamusana pekuti vanhu veZimbabwe vafa nenzara.